Vachitaura pamusangano uyu, mukuru weCenter for Natural Resources Governance, Vafarai Maguu, vati vanhu vanogara kunzvimbo dziri kucherwa nemakambani makuru, mamwari kunze vanofanirwa kuwana chouviri kuzvicherwa zviri munzvimbo yavo. Vaenderera mberi vachikurudzira hurumende kuti ise mitemo nezviga zvakasimba zvinokurudzira kukwenenzverwa kwezviwanikwa zvisati zvabuda kunze kwenyika.
Tichitarisa zvicherwa zvedu. Zvatiri kuwana iko zvinezvi tingati marubvurubvu musararidzwa nekuti maminerals anowana value kana aprocessed ingauri madiamonds ingauri chrome kana platinum vanhu vanokwanisa kusmelta platinum nekupolisha madiamonds vanowana value yakapetwa kana mazana matatu kudarika value yese tinenge tachera tongotengesa ari raw. Saka chinhu chiri kudiwa chikuru muZimbabwe kuti mining idevelope nyika kuita make sure kuti chese chatiri kuchera chinoproseswa nyika yedu yeZimbabwe.
Vatiwo nekuda kwekuti zvicherwa zvinopera, makambani ari kuchera zvicherwa kunzvimbo dzakasiyana siyana dzakadai semarange, wange nedzimwewo nzvimbo munyika, vanofanirwawo kuona kuti vabatsirawo vanhu venzvimbo idzi.
Saka Zimbabwe inofanira kuziva kuti maminerals achapera. Saka tinofanira kuchironga iko zvino tichinawo maminerals acho kuti tingaite sei kuti ikonomi yedu irege kuramba ichidependa pamaminerals asi toshandisa marevenue atiri kuwana kutanga kuendawo kumamwe masekta akaita semanufacturing agriculture.
Izvi zvatsigirwawo navafungai Naitai vanga vari pamusangano uyu vari mugari wekumarange uko kunocherwa mangoda.
Tinofanira kuisa maprojects ekuti kana mineral iri kumainwa yapera vanhu vanosara vachirarama. Imwe weyo yekuita izvozvo ndeyekuti vakaisa magetsi kumaruwa. Mabasa akawanda anoitwa nevanhu vachishandisa magetsi, mabhizinesi akawanda. But ukatarisa mining iri kuitwa iri kungosiya vanhu vari varombo ende vacharamba vari varombo zvachose.
Vamukasirisi Banda vanotungamirira chirongwa cheStop the Bleeding campaign chemuAfrica icho chinorwisa kuti dunhu reAfrica risarasikirwa nemari dzinobudiswa kunze kwenyika zvisina tsarukano. Vatiwo zvicherwa zvikatengeswa zvakakwenenzverwa zvinobatsirawo kuti hurumende iwanewo mari yakawanda.
Nakaita value addition ka increase the taxable base mamukana wemari wehurumende kuti wane tax yakadini yakawanda because value inenge yadini yakura.
Sachigaro wesangano rakazvimiririra Remedlands Natural Resources Agenda vaSilas Mutendeutswa vaudzawo Studio 7 kuti nzvimbo dzine migodhi dzinofanirwa kuvandudzwa.
Tutazwa kuti maini yenu fanira kusiyawo nhaka yezvipatara, nhaka emigwagwa yakanaka, nhaka yemvura dzakachena. So that vamwari atinogona kuudzawo vana vedu kuti pamunoona pakadai paimbwa nemaini.
Zvicherwa zvakawanda munyika zvakadai segoridhe, mangoda, platinum nezvimwewo zvinotengeserwa kunze kwenyika zvisina kukwenenzverwa. Izvo zvinonzi nenyanzvi zvinoita kuti Zimbabwe irasikirwe nemari yakawanda sezvo ichizotenga zvigadzirwa kubva kuzvicherwa izvi nemari iri pamusorosoro. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvezvicherwa sezvo tatadza kubata gurukota rebazi iri vaWinston Chitando kana mutevedzeri wavo vaPolite Kambamura sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Asi vachitaura nezuro kubhuera kwavaivhura mugodhi welithium, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakati zvakakosha kuti Zimbabwe ikwenenzvere zvicherwa zvayo. VaMunangagwa vakati makambani ese achanga achichera lithium munyika anofanirwa kuratidza kuti achakwenenzvera sei chicherwa ichi. Vakati bazi rinoona nezvezvicherwa rinofanirwa kuona kuti izvi zvaitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.